vanogadzira bhajeti waine tarisiro yemari yakawandisa kudarika yavanokwanisa kuwana pagore rega rega kana tikatarisa mabhajeti emakore matatu adarika. Zvazvino Afrikanzuru dai yange ichimboitawo chinhu chimwe chete chinobatika wagari waiita nesimba kuti kana tiri kumbopiwa mabasa akanaka kudai ngatibhadharei kuti zvinyedzere kunaka. Zvino kanzuru yacho inowanza zvinhu zvinobatsira kubhenefita macancellors vachiita maworkshop kunze kweHarare, vachitenderera vachiita basa rekushandisa mari dzekanzuro, asi ivo vasina chinobatsira chavari kuita kuvagari.
Asi kavashumba, ivo vekanzuro vari kuti imwe misangano yamunoshora sevagari yakakosha, nekuti kunenge kuine mamwe makanzura manyuwani kaarikuda kudzidziswa basa.
Ngadzidzisirwe patown house, ngadzidzisirwe kumeral mansion, ngadzidzisirwe kumacommunity halls azere muHarare. Rowan Martin Building itorine conference hall yakanaka inokwana makanselas ose. Vanotizei kuitira misangano yavo mumahalls avo avanotobhadharisira vagari, avanoti ndo avo vachienda kune mamwe maguta, kune vanhu vakatozviwakira zvimwe zvinhu zvakanaka.
Asi imiwo sevagari munombopawo pfungwa dzenyu panenge pachigadzirwa mabhajeti aya here, uye zvinoteererwa?
Tinotoita misangano, but chinhu chakatoitika iyo pakugadzirwa kwebhajeti ra2024, kanzuru yeguta reHarare haina kuda kuita misangano nevagari. Wakangoita misangano patown house, misangano mishoma-shoma yavaidaidza vanhu vachitaura madzimai, mayuti, maresidents association wemabhizinesi, asi hapana takambosanganiswa vanhu vese ivavo vachinzwa kuti kanzuru iri kumboti kudii. Chatakadzidza ndechekuti kanzuru kana ichisangana nemapoka akasiyana inowapa information isingaenderani, zvinoreva kuti inonyepera mapoka akawanda panguva dzimwe chete vasingaasanganisi kuti information ikwanise kuverifaiwa.